Very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on October 11th, 2019. And this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about a proposal by the heads of Christian denominations that elections be suspended for the next 7 years while a government of national unity takes over.
And to join this discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook platforms. So go to VOA Shona, VOA Studio 7 and VOA Ndebele and join in the conversation right now.
Once again, thanks for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about the proposal by a coalition of churches that says Zimbabwe's political parties must go on a 7-year sabbatical while the country heals.
And the proposal has attracted mixed reactions from both the opposition and the ruling party.
The opposition MDC has been somewhat measured in its response, with leader Nelson Chamisa saying they will study the proposal and issue a more detailed response in due course.
But other wings of the party, especially the Youth Assembly, has pointedly rejected the proposal outright, saying it will only help President Emmerson Mnangagwa's failing rule.
Those who support the move say it will bring sanity to the tanking economy while healing the polarized nation.
So join in the show right now and tell us what you think about the proposal by the church. Please note, as we said earlier on, that we are now live streaming. So go to our Facebook pages, VOA Shona, VOA Ndebele and VOA Studio 7 and join in the conversation right now.
Let's talk. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back. Our WhatsApp number is +1-202-465-0318. Yebo kambezu lukandaba sedibana njalo kuhlelo Live Talk lamhlanje ke sikhangela udaba olwethulwe ngumanyano wabezokholo abathi bona kumele ukhetho lungenziwa kuminyaka eyisikhombisa elandelayo ngaleso sikhathi kubusa ke uhulumende womanyano uhulumende lo abathi uzaba usenza imicimbicimbi yokuzama ukuthi kube lokukhumisana umlotha ngaleso sikhathi kungayenziwa khetho. Kodwa ke lolu hlelo lukhanya solungamukelwanga ngabanye, abanye bathi luhlelo oluhle kakhulu. Yiko ke sifuna ukuzwa ukuthi lina lithini ngohlelo lolo, Marvelous.
Aiwa kune awo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tinokuchingamidzai pano pa Live Talk names wechishanu kudai. Nasi muchirongwa tiri kutarisa isu danho riri kutorwa neve machechi rekukurudzira kuti munyika musaitwe sarudzo kwemakore manomwe pachigadziriswa hwaro wekuti munyika muzoitwa sarudzo dzisingapikiswi. Takaona isu iro vikirino gungano remakereke richibuda iro richiti ndo zvaranga riri kuti zviitike munyika. Saka toda kunzwa kubva kwamuri kuti imi munoona sei zvavari kutaura izvi. Tinoona vemapato akasiyana siyana veMDC vari kutaurawo pfungwa dzavo, asi ikoko kuMDC kune pfungwa dzakasiyana vechidikiwo vachitaurawo zvavari kuda. Mutungamiri webato iri reMDC vaNelson Chamisa vachiti vachambotarisa hwaro uhu vazovozouya vachitaurira veruzhinji kuti vanofungei nezvazvo. VeZANU PF kune rimwe divio vaparizvino hatisi kunyatsozivawo kuti ivo vari kufunga chii nezviri kutaurwa izvi, asi veruzhinji vamwewo vari kushora vari kuti aiwa izvi zvikaitika zvinozokwanisa kuti zvitsigire hurumende yava Mnangagwa, iyo pari zvino iri kutadza kugadzirisa nyaya dzehupfumi hwenyika. Asi mumwe wedu mutori wedu enhau Blessing Zulu akaita iye hurukuro nezuro nedzimwe nyanzvi munyaya dzeizvozvi dzematongerwo enyika kuti vanzwe kuti vanhu vari kuonawo sei zviri kutaurwa izvi. Akataura iye nava Bernard Manyenyene nava Saungwe Merigai. Tinzwe kuti vaiti chii vachipikisana vachiti aiwa urongwa uyu hwakanaka vaManyenyene vaSaungwe mawa vachiti aiwa urongwa uyu dai hwambomirwa paitwe nyaya idzodzi dzesarudzo. Regai tinzwe kuti vaiti chii.
Chekutanga ndoti ngatigamuchirei chirongwa ichochi, tochiyananisa, tochiongorora kuti chingafambiswe sei kuti itipe pundutso. Ino haisi nguva yekuramba kutambira mikana iyoyi mishoma yawanikwa.
Ndinoona sevanhu wezvemachechi, I think vane kodzero yekutaura first semacitizens sezvizvarwa zveZimbabwe, asi ndinoona kuti pane zvimwe zvakawanda zvaanodai vati vataura pane kuti ngatimise maelections kwe-7 years. Ndashaya kuti izvozvo zvabva papi, zvanyuka nepapi, uye zvinozofamba sei. And ndinoona unga waita imwe yatinoti religious overreach into clearly a secular domain.
Ndiri kuti nyaya ye-7 years iyo vaitora mubhaibheri. Tiri kuti ngatitambire ishoko iri, todi vandudza, tori twasanudza. Ngatisabatirira pa-7 years. Kana zvikanzi zvinogadzirisika in 6 months, ndo mashoko anofanira kudzoserwa kune vedzisvondo. Nyaya dzezvematongerwo enyika emapato mumakwikwi emaelections ndo dzimwe dzauraya nyika. Dai tamboti taita 10 years, ini ndaingoti ndizvowo 10 years, ndo shoko randagona ndichimbotaura. Ndichimboto 10 years, dai tamboti anoda kuita MP ngaasumudze ruoko rwake, ndoda kuita MP ndakazvimirira, kwete kuti ndakatakurwa neMDC, kandakatakurwa neZANU-PF, kandakatakurwa nebato ripi. Timbosiyana nemapato, nekuti kumapato ndokwanetsa kuti maelections edu asabude zvakanaka.
Tinogona kuti ngatimbomisa zvemaelections 2 days kana 7 days. Kana zvinoenderana nezviri mubhaibheri semataurira amaita. Bari chandisina kunzwa muchinyatsotaura ndichitsinhira, uye zvemachechi chandisina kunzwa vachitsinhira pamastatement yavo ndeyekuti kana tamisa zvehurumende inoitwa nemaelections toisa chii? Havana kutaura kuti toda transitional authority yakamira sei, because kuti vemachechi vonamata vogara pasi, ndinovaremekedza, votaura such a big decision yekuti ngati suggestion yekuti ngatimbomisa hurumende yakaiswa nemaelections, musingazotauri kuti toisa chii, chavari kupropoza chii.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa nyanzvi dzichikwikwidzana tanzwa vaSaungweme vachitaura ivo kuti vanga vari kuda kunyatsonzwa kuti hwaro uyu hunozofamba sei mushure me-7 years dziri kutaurwa vaManyenyenewo vachitaurawo nekwavo vachiti aiwa zvakanaka kuti izvi zvimboitika tione kuti pane chingabuda here. Chris.
Yes, marvelous. Sige saxoxa lo mkhulumeli wemkhakheli we-MDC umnumzana Nkululeko Sibanda ngodaba lonalolo. Ke sizwe amazwi akhe.
Singeke sitsho-ke thina ukuthi ngabe kukhona okuhle kumbe okubi abakwenzayo, ngoba phela njengoba sitsho ugwalo lwabo kasikalukhangelisisi kahle ukuthi sibone njalo kusebenza nabakwazi ukubala ngezomthetho, i-constitution, lento esifana nazenezo abanjengamagqwetha, ukwenzela ukuthi sazi ukuthi sikhuluma sizwisisile kahle ukuthi bacebisa ukuthi kwenziwe njani. Ngibona laba sebegijimele phambili ukuthi bafake izinqumo, bangabe befake
ye lawo ke ngamazwi wesikhulumeli semkhokheli we-MDC umnumzana Nkululeko Sibanda ekhuluma ke ngodaba olusegudwini lapho esixoxa khona lamhlanje ngalo udaba ke olokubana ukhetho luke lumiswe lufakwe eceleni kukhokhele uhulumende womanyano okweminyaka A7 kungela khetho yikwaba kuchoyo. Mavela,
ndiri kunzwa Chris kuti panenge pane munyarikani wedu, I think zvanzipana Mukandla, if you can perhaps take him.
Yes, welcome to the show, Mr. Mukandla.
Thank you, it's my pleasure to be with you.
Yes, Mr. Mukandla, can you give us your thoughts on what you make of this proposal? I know you are also a pastor, maybe you have a different view, I don't know, but can we hear it?
Yes, thank you so much. Well, I'm talking in my personal and private capacity as a Zimbabwean citizen. Mm-hmm. Firstly, I don't think there should be too much hype about the 7 years, because to me the 7 years without elections is just a symbolic of a period that people need to cool off, so to speak, But what I think is important is to bring all the belligerents, protagonists, antagonists to a negotiating table to fix things that have gone wrong. And during that period, surely we need a new structure to be put in place when these main antagonists are cooling off somewhere, but not for the 7 years that people seem to be putting a lot of emphasis on. To me, it's not the period of 7 years, which I've just said. I think the theological, symbolic figure. What is important is to get a new structure in place to try and make right that which has gone wrong. That I'm an advocate, a disciple of this national transitional authority that is going to be mandated or tasked to look into all these problem areas, including those elections and the role of the security forces in governance, the partisanship in government, the rule of law, devolution of power, and so many other things. Of course, their foundation being the constitution of the land. I am for the idea that people must sit down, negotiate, come up with that structure which will implement the recommendations from that big endeavor that should be there. And this, to me, must be led by people who are not in any of these large parties. For a certain period, definitely not for 7 years. 7 years would be just too long a period without elections. Elections are not the thing. What is important is the democracy, the institutions of the state, the kind of the rules and the regulations that should be followed, not the period per se.
Mm-hmm. Yes, marvelous. Mm-hmm. Those Mr. Mkandla's thoughts.
What? Very interesting thoughts indeed. I think he's echoing what some of you know, the panelists that we had on Studio 7 were saying. Asi tiri kunzwa kuti tine muteereri ari parunhare gaitende kwavari. Hello, caller.
Hey, nakati iko.
Aiwa, tiri wadi. Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Eh, Mutsara naMukoma King, tiri kuno ku South Africa.
Taurai tinzwe Mukoma King, muri kuona sei iri mugango iyi?
Indaya yechingoona kuti machecha ayaya anenge akatorumiswa nezano kuti vauya vanenge vachimbodya upfumi hwenyika vachiba. Ndo mufungiro wangu inini wekuti chose chinoitwa chinenge chabvumiwa nezano hachimbofanika. Vanenge vaganzira yekuti maproper processes yekuti vabviswe kana kuti hapana chavanomboita chinonakira nyika.
Sei muri kudaro hanzvadzi?
Mati kudii?
Ndikuti sei muri kudaro, sei mafunga kudaro?
Takazoona ekuti kana pana Mr. Morgan vasati vashayikwa vakapindwa mugovernment asi zvaakangoti shandei nguva shoma ndobva zvabva zvafa ndokufira futi ndozvatichita pano nhasi apa.
Saka imi dai maipiwa mukana wekuti mutauro kuti zvii zvingaitwe, maiti chii?
Apa chiri kuitika muZimbabwe manje ndechekuti masoja ndo akapiwa, ndo ari kutonga nyika yeZimbabwe. Abvisa Mugabe ndo futi akaisa munanga, ndo futi ari kuti pakaita vanhu vakanodemonstrata vachida kuitawo marais awo vanotumwa vachinorova vanhu nokuuraya, hani mazona. Tiri kuona futi apa muZimbabwe iyo zvinozvi madokta ari pastrike, pane kuti zviri kuchemawo nemadokta zvigadziriswe, vakutora masoja ndo apindwa futi muchipatara, hani muri kuona. Saka Zimbabwe iyo zvinozvi ine mbavha dziri kutonga dzisinei neupenyu hwevamwe vanhu varimo. Tikangoti izvozvi dai zvaitokwanisika vanhu vemuZimbabwe avo vanotsvaga kwaari kudiwa kune dzimwe nyika uko, mona maticha ese kana akati strike vanoterwa muzimba adiwi munyika iyoyo. Munodiwa masoja nemapurisa dovafa kusara muZimbabwe vagare imomo muvega, isusu tibvi tabvamo nokuti hatidiwi izvi.
Aiwa, mashoko makuku tutino kutenda ya nzwazi kunge manga mripa chirongwa chedu.
Toto tenda imi mwuropoda mchibazira resi kumbuizo kudiskasa maproblems harmonika. Kuti kuradio 2 kuZimbabwe hakudiskaswa izvozvizvo kuti gadzirise. Vanenge vachingoti zvakanaka zvakanaka.
Aiwa.
Zara ezvi. Mareta aya ari kuchinjwa nemari hazviri kungoshuta.
Aiwa, tinokutenda yanzvadzi muve nezuva rakanaka. Chris, we're hearing there, the caller is saying that he is not happy with the way things are going in the country. He says only soldiers are the ones that are really given first preference in Zimbabwe, and is actually advocating that maybe people should go and live somewhere else because they are not being respected. But tinalen modi share kuti ini ndaida kutongovunzawo kuti ndiyo legacy yataka machira here ii kubvisa vamugabe kudai. Vakataura kuti ndiyo legacy yavanoda kuti kurestore. Vaidai vakashaya kana munhu one akamacha. So ndokutaura kuri kuita mukoma. Len Modishi, Cuthbert Maposa ari kuti muri sei vashamarari. Ndirimo zvangu ndiri kuno kuSandton. Please ndifonerei ndibva vaisa namba dzavo. Willow Chinyama ari kutete mavhi 7 years adziite kuomesera vanhu. I think you have a caller.
Yes, sir. Marvelous. Silo nkululeko ecingweni. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo mfowethu, kunjani?
Hayi, siyaphila. Ungaphi komhlaba?
Ya, mina ngise South Africa ePort Elizabeth.
Okay. Ungasiphathisa usitshela ukuthi uthini ngodaba esilalo egudwini lamhlanje?
Udaba lanamhlanje konje sibheke ngani baba?
Sikhuluma ngalo mbono esiwuzwayo othiwa khona ngabe masonto abe heads of Christian denomination abathi bona ukhetho alufakwe eceleni kubuse uhulumende womanyano okweminyaka eyingu 7 kungela khetho elizweni abantu bekhumisana umlotha.
Ya yabona ke lelo mpela ngingathi kwe side lami kungaba liphuzu elise mpela, kodwa ke kuyabe sekudinga ukuthi uhulumene lokhona obusayo akwazi ukubambisana, akwazi ukuvumela yonke lento eyabe kuboniswana ngayo, because njengamanje ilizwe lisile, njengamanje sisendelana kasithanda ukuba ngabe siyasala kule ndawo esikuyo, but ngendlela yokuba isimo sibi asikwazi ukuba siyofika ekhaya.
Hayi, kwezwakala.
Ngendlela nami engibona ngayo mfowethu, I think kungaba liphuzo elihle mpela ukuba mhlawumbe kungenziwa into engcono vele, because ngoba sekumoshakele kuzama ukuthi namakade kuliwa namangabe kuti kade kunjani, but kuzama ukubanjiswana yonke uma ngabe kade kuliwa kuchithwe phansi yonke la nto okokuliwa. Kuzama ukuthi mhlawumbe kubanjiswane kwenziwe into e-right ephumelelayo ezokwazi ukuthi kwakhe umnotho waseZimbabwe.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu mnumzana.
Yebo baba.
Okay. Yeah, marvelous. That's one of the people who seem to like the idea. He says it's a good thing because it will help the country heal.
Wow. Okay, Rikaitins, I think anspane vamwe vari panhare. Hello, caller.
Hello, maskera seri kete mafe.
Tiri wadi, tipe u pungwa zenyu, tuku taura nani, voice ndenda reziva, taura zenyu tinsuki.
Mali shirana. Manyoni chete chete.
Taura itinsuki manyoni, munoona sei zenyu, tuku taura zenyu, neve makereke.
Ve makereke ala, muno mzimbabu, amusina makereke muno.
Sei madara. Ene
kutono ti itongo riza, PFU ya asi makereke, upenyo, wogongo na oti vati zinyirile. Asi 5 years izo za azite, because 7 azite za gara 5 izo kutotiru waza. Tozo ita 7 azite.
Sei madaro manyoni.
Tukudaro because muno muka, ezoshi muka tarisama minister muno. Walikuna mba vachitenderera ma church every time. Nifunga kana mito tarisa pa TV, hapa baruka na vachenda ma church. Kando na uza baruka ina nusimbisa ma church izozo. Tukula ona shedu pa TV hapa.
Saka imi mne mchifungo tupo itwa si. Nekuti yo varuti iva, nivaida utiva mpupozu kwa maronda. Esha, kaitika. Poso wani kwa pachitwa imwe saruzo. Imi masima mchifungo tupo itwa si.
isinso kana vaida kuti vatipodze kapanenge pasisina ZANPF.
Mhm.
Ndikuti kana ZANPF iripo vedu hatikwanise aenda zvitomboporeka ndikuti zviri kutorwadza kana zvavari kutaura kuti tiende kumachi satichadi taneta kushandiswa nezanpf takanopinda mumachi tikazvimba makumbo kufamba kunobata kustate house tichipemberera kuti hanzi amugabe vavabuda tisingazoti tiri kupemberera nhamo yatakutambura nayo nhasi kana iri ZANPF aiwa 7 years hadziite.
Aiwa, mashoko makukutu manyoni rambai muri makateerera paradio nekuti tichamboedza kutsvaga ivo vema MDC nevana ZANU-PF tinyatsonzwa kuti zvinenge zvichifamba sei. Muve nezuva rakanaka.
Nemiyo.
Bye bye. Ndikunzwa kuti pane caller ripo. Hello caller.
Hello Maradi.
Tiri wadi, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Ndinotaura zvo ndikumhondorengezi.
Ehe, kwakadi kumhondorengezi.
Tatambura namochita mwezi.
Aiwa isu tiri wadi taurai tinzwe pfungwa dzenyu mainzwa iri mugango iyi.
Ya ndiri kuinzwa ndinoona sekuti zvanga zvakakoshera nyika kuti dai vanyatoburitsa kuti zvezvipi zvinofanira kuti zvinyatoitika pa7 years dzacho choitaanaka zvikuru kuti pave nekubatana nekutaurirana. Kozi ndiri kuona sekuti nyaya yemaelections muZimbabwe haisi kunyatsoburitsa chinhu.
Saka imi muri kubvumirana nevemakereke.
Ari
muri kubvumirana nechikumbiro chataurwa nemakereke ichi.
Ya ndiri kuona sekuti zvinhu zvingabatsira kana zvikaitwa nemazvo. Sekuti chiri kudiwa muZimbabwe munee muri kudiwa kuti munyatsogadziriswa nyaya yemaelections. Maelections haasi kunyatsobuda zvakanaka muZimbabwe.
Aiwa mashoko makukutu, muve nezuva rakanaka vazho. Bye bye. Chris, the different opinions right there. I had Manyoni first. She's saying no to the idea. She says no to the idea. It only supports the ruling party. She says if it's going to happen, the ruling party should not be the ones that are ruling. And then comes in Mr. Joe from Mondorongezi, who's saying it's for the idea because he feels there's too much division in the country and people need to heal. And he's saying because the elections are not being run properly, so it's better to have, you know, what the churches are proposing so that people can get back, you know, on their feet and the country comes together again. There is a bit more healing, he says.
Yes, marvelous. Before we go to Mr. Mkandla, I have a couple of messages here on Facebook. Clemens Mzola Dube says, I'm the first one today, Linjani Msagaz. I see a pillar unjani when I do. Sibelo Martin Frank Samamo. UMartin usiphe inombolo yakhe, siyazama ukuthi simfonele kodwa hayi inombolo kaingeni kahle. Sazi ukuthi kuhamba kanjani network, siyabona. Bese siba lo Zamo Dube othi inkinga yabaholi beZimbabwe bathanda izikhundla too much, abalandeli abalandaba labantu. Ye, ngumbono kaZamo Dube lo. UVusumuzi Ndlovu uthi bathunywe yiZanu PF laba. Asazi ke Vusumuzi ukuthi bathunyiwe yini okweqiniso. Usikhumbuzo Mlalazi uthi Nkosana Moyo makes more sense than Chamisa. Asazi imbono yakho leyo. Sesibuyela kuwe Baba Mkandla.
Ndirikunzwa kuti tina kola regei tiende kuna kola. Hello kola. Vanqube he say.
Hey, how are you?
I'm good, how are you?
Right, mama.
Hi, bayaphila unjani wena Ncube?
Ngiyaziphilela bazali.
Yeah, ungasipha ke imbono yakho.
Siyaluzwa lolu hlelo olungene namhlanje, asazi ukuthi eZimbabwe sekuyazilwa kumbe kwenzakalani ngoba nxa sekuthiwa sesityelwa ukuthi ukhetho luzoba khona after 7 years. Phezu kokubana abantu sebesokole kangaka, u7 years sengobuyaphi? Ingabe into epashe ephalamende kumbe ngumuntu ovuke elayo? Ngoba phela into zasekhaya zivuka zikhona kusasa umuntu engavuketi singwa $20 wonke umuntu uyathenga $20 kusasa umuntu engavuketi inkomo yami $5,000 umuntu uyayithenga $5,000 manje asazi ukuthi uma nje sebedlala ngengqondo zabantu bayayikhathalela ngoba ukhona omunye lapho engiqeda ukusifundela i-voice note yakhe ukuthi ama-politicians eZimbabwe they don't care about the ama civilians. That is a very, very good point. Even in Izolo, we see Nelson Chamisa SSJ, but I just go and check. But he's a politician. The next day, he's a pastor. The next day, he is a, what called, a advocate. We ask good asas good as that was banding here. Can please someone somehow or all of us as Zimbabweans come together as one or Wakula Umtulu Fata Pizabatu Ulagi Duroati together as one? Maybe we can come with a better solution because Uma Segunda Segunda. Sinazo inhlaziyo zepolitiki ofarayi mabhuo eninokuba nabo ojonathan moyo nabanokuposta abako-ezayi ukuthi bethe bezesichazele ukuthi osedlala omunye ubandana ngoba i-7 years vele sesihlupheke kangaka waye futhi should they punish us for another 7 years as long we are suffering as from today yesterday we are talking about the doctors. People who sacrifice themselves, they maybe I'm a parent, they get them from Cuba or somewhere else around, outside the country. They came back to save their own country, their own citizens, but the government is still paying them peanuts. Again, they want to postpone elections for another 7 years. Where are we living as a country? Is there anyone who has any answer for that one thing? Where are we heading as a country?
Aye, siyakuzwa.
Sinayini konapho maybe omunye weqembu lombusazwe ongasiphendulela lo mbuzo ukuthi njengelizwe siyaphi uma sebethatha ama-elections elingamthola nje ekephendule uZulu wonke weZimbabwe. Kungabi ukuthi uphendulela ibandla le-MDC kumbe uphendulela ibandla le-ZANU-PF kumbe uphendulela ama-NGOs but ephendulele wonke uZulu weZimbabwe ukuthi uma singabe sithatha ama-elections for another 7 years bazama ukukhavani because we read early years before. Manje, what are they trying to read again? Their own people, their own civilians. Who is suffering here?
Okay.
Because bona wonke ama-ministers esikhuluma ngawo ba-investile ngaphandle kwelizwe sikhuluma okasikuwere ojonathan moyoziwawo bazihlalele la e-South Africa because they lifted millions in Zimbabwe. Now they say they are in exile because of Mnangagwa's government. But babe sibani nesikhathi sabo manje khathesi sebesithi kuya eZimbabwe what sebebazitshele ukuthi baqatshile nayo izanu le yathi senza izinto ethi we are targeting criminals around the president. Now
hayi ncube siyayizwa imbono yakho sibongile kakhulu. Inkinga yikuthi silabalaleli abanye ababambilela babafuna ukusipha imbono yabo. Sibongile kakhulu ngeyakho.
Yebo, uma ningasitholela maybe abamaqembu amaphathi maybe labo besiphendulele leyo mbuzo ngoba we can't wait for another 7 years guys please.
Okay, hayi sibongile kakhulu.
Siyabonga, siyabonga kakhulu.
But
abamaqembu abusayo abake besixazulele lolu daba.
Hayi sibongile sizwe.
Very passionate right there, but we have our other guest, Tawanda Jokora of the MDC, led by Nelson Chamisa. Makadiva Jokora.
Makadi tete mavelas. Makadi muri Zimbabwe yakateerera.
I wati rwadi shedu. Vajokora muri kuinzwa iri mudariro iturukunzwa vemakereke varikutiyo pamboitwa nguva yekuti vanhu vapodze maronda asi bato renyu re MDC rinenge ririkutaura zvakasiyana siyana. Imiko kuno kuAmerica muri kuona sei danho iri kana kuti kurudziro iri kutorwa nevemakereke?
Isi tinongoona zvinoonekwa nevakuru vedu nekuti gwarara tinaro igwara rimwe chete saka hapana chatinoita chinosiyana nezvekutaurwa nevanhu vari kumusha asi kuonawo kwedu sevanhu hanzi takachenjedza ndechakatanga tinoziva mabasa ezanu PF zvainoita kana yaiswa kumadziro inotanga kutsvaga tunyaya naya tunhu tunoita kuti ibude painenge iri ipapo takazviitwa gore ra2008 iko zvino izvi tava kuita zvimwe chete izvozvo vari kuona kuti nyika vatadza vaikoniwa hanzi njuga dzarema kuzanu PF saka vava kutsvaga zvokuti vatize nazvo ndozviri kuitika ipapa asi isu seveMDC tiri kuzviona kuti zani iri kutiisira dande mutande pamberi apa rekuti tinozongonamatira senhunzi saka hatisi kuita izvozvo isu tine gwara redu ratakataura gwara rereload ndo ratichateedzera iroro ndo ratichaita kusvika Zimbabwe yasununguka.
If you can just give us your thoughts in English before we take another person.
Yes, we know what ZANU-PF does. They always come up with these tactics whenever they are cornered. Right now, ZANU-PF is in a corner, and they've failed. They've failed to move the country forward. The people are still suffering. There's no money in the banks. The infrastructure hasn't been repaired. The jobs that they promised are not there. You know, nothing is working out for ZANU-PF. So when they are like that, they always do that. They did that when they came up with the GNU, and now they're trying to come up with another form of GNU, with another way that will keep Mnangagwa in power. But it's not going to happen. We as MDC, we know where we are. We have our program, our policy document that is called Reload, and that is what we'll keep following. Maybe if you can give me a few minutes. We know we have to put pressure on the government, and we have been putting pressure on them, and this is the reason why they are doing what they are doing. And then when we put pressure on them, when we put pressure on the international organizations and regional organizations who also in turn put pressure on ZANU-PF, we'll go now to the negotiating table where we have a genuine dialogue that is underwritten by a neutral underwriter, not by a ZANU-PF sympathizer. Mm-hmm. And then after the negotiations, we have an NTA, a National Transitional Authority. During that time, we have reforms, proper electoral reforms, proper political and economic reforms. And then after that, we start fixing our country. And that's what we are going to follow. We're not going to be sidetracked by all these things that they are going to come up with. We know this idea is coming from ZANU-PF, and we are not going to follow it. Thank you.
Please stay on the line now. We're also trying to get hold of ZANU-PF so we can hear their view. But Chris, over to you.
Yebo, Mnumzana Mkandla.
Yebo, Ndun.
Yes, sizwa kuthiwa usufuna ukusibalekela la.
Hayi, asikhulumeni.
Okay. Yeah, Mr. Mkandla, let me put this in English. You know, there are concerns that when we have a government of national unity, we might have problems like the allocation of ministries or, you know, the powers, like what happened in the previous GNU. What do you think, how do you think this can work out?
Well, I think I agree. If it's going to be a government of national unity, yes, we're likely to face the same problems that we had in the 2008 to 2013 period. But, however, I don't believe personally in any government of national unity. That's why I talked about the National Transitional Authority, like what some callers have said. Because the National Transitional Authority will be the authority to put in place certain measures on all aspects of governance for a limited period, not the 7 years that the changes are talking about. In my view, say 18 to 24 months, those people will be drawn from all walks of life. They will not be really from the political parties. We may have the political parties represented also, but this should come from a big Indaba, and then people from various walks of life will be involved in the running of the affairs of the state, even if it's 6 months. And then thereafter, what they would have done, perhaps it goes to a referendum for people to see what's going to come up, and underwritten by perhaps the AU and the United Nations, and have proper elections. This NTA cannot work as long as it is influenced or supervised by the current governing party that has failed dismally. Hence all these talks of dialogues and so forth. Because these fellows, the truth of the matter is that they failed completely and totally. And as we're trying to, some of us understand that the churches are saying there is no way out other than a dialogue. Even if we went to war, at the end of it all, you'll end up at some form of a round table or triangular table or whatever table. So the churches are saying, barring going to war, let's have this new idea, not really new, but this other way of trying to resolve the issue, not a government of national unity. That one, to me, is a non-starter. It will never work. It will be giving political oxygen to some people that have failed. It's trying to resuscitate them as a political party. We are saying, some of us, during this NTA, ZANU-PF should not be in the picture as having any influence during that period. They'll be sorting themselves out. We know they have their own internal struggles like any other organization. They'll be busy sorting out the G40s and the Lacoste's, wherever they will be. Then the country will be run by this NTA for a limited period, yet their main task would be looking at all aspects of governance. Then thereafter, people go for an election. The one who would have won the election, supervised by perhaps the AU or United Nations, then will start afresh, so to speak, but not the government of national unity. Personally, I don't see any good coming out of anything that's like GNU. In Ndebele, we say, ubona kanye, ubona kabili. Once bitten, twice shy.
Oh, okay. Anyway, we'll discuss later. I wanted to ask you how you think this is possible before the end of President Emmerson Mnangagwa's tenure, because he still has a few years after being voted into power. But anyway, we'll discuss with as we go on. Marvelous.
I understand we have some callers that are waiting. Hello, caller.
Hello.
Hey, Tuktora Nani, uye zvemuri kupi?
Magadi, Marvelous.
Tiri wadi, magadi enyu.
Ndiba bankomo mkwasha ema zezuru.
Mkwasha ema zezuru makadi iko.
Maze, nyawuye.
Aywa, ndiri pano mkwasha ema zezuru. But hey, manje, zimai.
Mkwale zakanaga, musimbe, zakanaga, morese, agandi.
Agandi, wari pana. Taura iti nzwe fukwa zenu.
Okay. Nzama ebe, sandina zakawanda kutawara, ndiri out, akuna network.
All right, ingo iti gaga.
Nika isia Mnangagwa, isia Tanisa, isia ni, nika devanu, kanye pere na izuzu. Vanuwewa checha vo, amga waka tauranzi, kwa zarabana diapuru, sinyoga paka tenyo hapa. Hakuna kwa mnoenda. Nika devanu mavelasi, mafamazi, agriculture ikure, itengese monde, kwa na Australia, kwa nani, kwa na China, kwa nani, itengese, itezese. Sanye pere zakunzi baka garamu zigaro. What is garo izi? Garo sina nebasa rese. Miti chacha airu wa hondo. Asivanu wai kuta wa chija zese izi. Sanye pere izi.
Ayu watu nukutenda ya mkwasha wa mazazuru.
Atwana guna mrungu wanu watema.
Tunukutenda icha
izi. Mavelasi. Denki. Akupinda zogupinda zaga. Mchiko ndogora. ngemurutera chibage mari chibage padura
aiwa ndisozo
bengu kasika iri mabvera zachise achisebenza pabengu noza chinwa mari kunze mabvera machaisa mama muriva kubasa chinwa mari kuzimbabwe hakuna mari taita kadzira mari yedu kadzira yezvino ndanzi vakurwadziwa amai vari kuko kwamutasa chinzi vatorwa nemhepo idzimba dzavo
ichokwadiisaitinoni
vava vasati vagadziri basi anything vanhu vemachechi vari kungotichi zvakutanga kuti seven years zei Joshua Mukomo chafaindawo yenyika akatadza kugara muzimbabwe achitambura daily and daily baba akasunungura nyika kuvanzi unity unity yati mabvera chaibva kupi kupera kwevanhu vanhu vapera maticha manesi madokta maengineer vakapera ankoma vakati chipinda tora 1980 ranzi mese hamusi masoja uchaita kuzimbabwe national army
aiwa mukwasha ngomazezuru munotapira mukanwa mukwasha halo vankomo okay vankomo a mukwasha ngomazezuru anotapira mukanwa tinotenda thank you so much regai tiitore vamwe mukwasha wedu wemazezuru Chris he's got a sweet tongue vada kuramba vachitaura saka chimbotorawo kola iwewe Chris
yes kola hello hello Ndlovu unjani? Hello Ndlovu.
I think his line is probably down.
Yeah, I think we have a problem with that line.
Maybe let's just take a few of what the people are saying on Facebook. There is Moses Banda. Moses Beta pano pa VOA Facebook page dari kuti I'm watching you live from Eastgate ku Johannesburg. Top fan yedu Sydney Maridza ari kuti Mr. Show hapana chinofamba pa 7 years idzodzo. Victor Samangura ari kuti please call me Moses ari kuti Zano PF iri kuda kushandisa vemakereke kuti paite delaying tactic. Ndokuona kwake George Chinopwa ari kuti maswera seiko sisimavi Zano ngaimbozorora yakoniwa. Victor Samangura kuti ha November akusvika pamwe nyika yedu yoda kuchinaka manje. Hanzi mukuti vasibanda handivo kugadzira zita ravo sezvavangavoda kuita hanzi generali. Jairos Mhlanga ari kuti hapana hapana Cordelia Mteto ari kuti people are tired vedu we. Fraser Nathan ari kuti good evening fellow Zimbabweans all around the globe. Nice to hear you. And according to me, that decision of 7 years for no elections is totally not good. And where in the world can you find such a thing? Dr. Roko ari kuita. Ameno Chris kana we neva nguva Dr. Nawe zvinosvika tumboenda kuna vadzokora. Oh, tukunzoti nava Jones Musara veZano PF vari kuCanada regai timbonzwa. Vamusara makadi yenyu?
Tiripo makadino.
Aiwa tiri wadi. Tirikuona takaona vemakereke vachibuda ivo vachitaura kuti varoda kuti pambowanikwa paine 7 years pasina maelections munyika kuti nyika imbowanikwa ichibatana nekutonhodza maronda. Munoona seizvi seZano PF?
To be honest, at the moment, ZANPF is a party through the Secretary of Admin, Comrade Obed Mbof, has commented, saying that we had a constitution, and the constitution is very clear that elections must be held every 5 years.
Mm-hmm.
So until and unless the people themselves who wrote the constitution and endorsed it, if said otherwise, then we are obliged to follow the constitution.
Mumbotaura neshona kuti imi munoona sei seZANU PF panyaya iyo iye kurudziro iri kupiwa iyi neve makereke.
Okay. Yeah, ZANU PF bato rinoremekedza constitution yenyika. Constitution yenyika iripo yakanyorwa neZANU PF ne MDC formations. Nguva iyoyo yeGNU pakune MDC yaitungamirwa navamutambara neMDC yaitungamirwa navatsvangirai vakagara pasi vakadiscasa constitution ikanyorwa neCOPAC ikaenda kuvanhu veZimbabwe ichitaura izvo kuti every 5 years panofanira kuitwa sarudzo. Vanhu veZimbabwe majority ikati yes ndo zvatinoda izvi, saka tiri kutevedzera izvozvo. Majority yeZimbabwe haisati yataura kuti chinjai nguva yokuita maelection. Saka kana vanhu vataura kuti 5 years zvatakambotaura dziya in 2013 takaona kuti hadziiti, taakuda 7 years, then that will be another issue. But we have just come out of tabva muelection, vanhu veZimbabwe vakataura kuti vamunangagwa ngavatungamire for 5 years. Saka kuti zvichinjwe hazvikwanisi kuchinjwa nemachurch vanova ivo minority, nokuti democracy inoti utongi hweuzhinji ndo hunotevedzerwa. Saka machurch vane kodzero yekutaura, asi majority yenyika ndo inozoita final say yekuti ngati reduce matemu kana kuti ngati increase temu ya president. So far majority haisati yataura kuti tochinja here zvatakawirirana patakavhotera constitution iripo. Saka until majority yachinja, zviripo ndezvekuti president ED vane temu yavo yavakahwina muna 2018, temu iyoyo inofanira kupera muna 2023. Saka zvinokwanisa ngochinjwa chete kana ruzhinji rweZimbabwe rwati aiwa hatichada zvekuti tirambe tichiita maelections every 5 years. Saka so far hatisati bachinja. Saka tinongomira nezvakataurwa neruzhinji zve5 years, every 5 years toita maelection yekanzera ayeparliament neyapuresident.
Ya, mombobata makadaro, vamusara tichadzoka kwamuri, Chris.
Yes, marvelous. Asi lo Ndlovu usephendukile njalo. Ndlovu, siyakwamukela kuhlelo.
Yebo, ndinjani baba?
Usiyaphila, ungaphi komhlaba?
Hayi, mina ngiseSouth Africa.
Oh, South Africa. Ngaphi kweSouth Africa?
South Africa, Alexandra.
Oh, Alexandra. Awungasiphi imbono yakho?
Lapha umbono wami mina ulapha elokhunjeni laba bamasonto lapha kwamachurch.
Yeah.
Uyabona le nto baba Gandhi ayenzi. Ekuqinisweni ayenzi. Ngoba iZimbabwe ifuna i-government ezakwazi ukuthi ezakwazi ukubisa ama-investors, ezakwazi ukuthi ivuse imisebenzi. I-government yomanyano ayineki kwazi ukwenza lokho. Ngoba izahlala izafana nale eyajulayo ezikhone kathi ngekathwankirayo lo mgaba. Yes, of course, yabi yakuyitshekisa phela ngama-US dollar. But imisebenzi nokuthi umkhono welizwe phambili akuzange kwaba khona. Sina abantu siyahlupheka. Yabona iphuma okuhamba usemcela kumakhelwane ulibise ekhaya, ayeke imisebenzele lokhu. Lathi uma selilanda izasala sokhala futhi sokuzonda futhi kunxa sekuthathela ikhubala. So into ekhona lapho kufuneka i-government ezamela abantwana bezimbabwe ezavuselela umkhono weZimbabwe, hayi lokhu kuthi 7 years kuleke dibuka njintena engayindawo. Hayi, akwenzi mina ngibona ngoba umbono hayi akwenzi sheni lapha akuncono ukuzanye lica icebo nje ukuthi kutholakele kumele igovernment ezakwazi ukumela abantwana bezimbabwe nje kuphela.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu Ndlovu.
Hayi, kulungile ba.
Okay. That's Ndlovu there, and he's saying that it doesn't work. It doesn't feel like it's going to work at all, because he says an NG, a national government of unity, will provide short-term benefits. He says last time it showed that there were no jobs, although people managed to use U.S. dollars and so forth.
Vajokora veMDC chimbopinda itinzwe mafungiro enyu pane zvamanzwa zviri kutaurwa neveruzhinji apa. Uye chine zvataurwa navamusara.
Ini ndinongoramba ndakamira pandakandakamira patakamira semusangano wedu kuti zviri kuitika izvi inhambe. Hapana chiri kuitika. Ndo mabasa eZANU PF. ZANU Emmerson Mnangagwa akapinda akada kuratidza vanhu kuti he is the leader of a new dispensation. Atazoona tese nyika yese maorganizations yese ana UN ana EU vose vazviona kuti Emmerson Mnangagwa asi munhu mutsva, haungagadzire munhu mutsva pamunhu mudhara azviite. Saka akauya achiedza izvozvo kuita kuti aratidze kuti achinja, zvakaramba kushanda. Akauya nePollard akaunganidza mazero yese akaunganidza azvisi kushanda. Iko zvinezvi auya nerimwe zano zvakare rekushandisa machechi. Umbowo unotiratidza kuti pane ruoko rweZANU PF, the invisible hand kumashuro. Unotakatarisa ukaona anonzi Dr. Shingi Munyeza. He is a senior advisor kuna Emmerson Mnangagwa. Ndiye mukuru mukuru zvakare weEvangelical Fellowship iri muZimbabwe ine vanhu vakawandisisa. Ari imomo mukati imomo muri kutaurwa nezvemakore 7 uko uko ari kuadvisa Mnangagwa. Saka mukakwedza here kundiudza kuti Mnangagwa haasi zviziva zviri kuitwa naDr. Singi Munyeza. Ndokunonzi kunyeperana, ndokunonzi kubata vanhu kumeso. Saka ndataura isu kuti isusu seve MDC tiri kuramba takamira panzvimbo, hatisi kudistractwa nekutamba-tamba kwese kuri kuita ZANU-PF. Tiri kuramba takatarisa pagwara redu ratakapiwa naPresident Nelson Chamisa, gwara rereload. Saka iko zvino tiri panguva yekuisa presa yekusandudzira ZANU-PF, yekusandudzira SADC, yekusandudzira nyika pasi rose kuti rizvione kuti Emmerson Mnangagwa neZANU-PF vari kukanganisa Zimbabwe, vakanganisa Zimbabwe, ndo vari kukonzeresa kutambura kwevana veZimbabwe.
Vamusara mopindura zviri kutaurwa navadzokora, tisatatora kola wedu.
Chekutanga ndinoti izvo mashoko ataurwa navadzokora anotaridza kuti MDC ibato risingaremekedze vanhu veZimbabwe. Nei ndadaro, chekutanga manzwa vachivimba zvikuru nemaonero ana European Union. Ivo vanoteerera nyika dzekumadokero zvadzinenge dzataura, ndo zvaanotevedzera izvozvo. ZANU-PF inotevedzera zvataurwa neZimbabwe, nekuti Zimbabwe belongs to Zimbabweans, not to my Europeans. Vakauya vachida kupamba nyika, vana baba nana mai nemacomrades vakabatana, vakavarwisa, vakavadzingirira munyika yedu, vakaenda. MDC nekuti havana vimbo neZimbabwe, vanoda kuti nyika dzekumadokero dzive dzichitonga Zimbabwe vachishandisa MDC pamberi. Vanhu veZimbabwe vakazviramba, ndokunge vakasarudza ZANU-PF kubva 1980 kusvika patasvika panapa. Saka unongoona wega kuti MDC haikoshese zvido zveZimbabwe, nokuti vanokoshesa zvido zvenyika dzekumadokero. Number 2, vati ivo ED vakabatanidza mazero. Mazero kureva kuti nhengo dzePoland kuMDC havasi vanhu vane kodzero yekunzvikwa. MDC inotaura kuti tinoita zvedhemokirasi, asi dhemokirasi mutemo wayo ndeyekuti munoteerera zvido zvemunhu wese, vanga varuzhinji, vanga vashoma. Vanhu vari muPoland vanhu nezvizvarwa zveZimbabwe vane kodzero yekunzvikwa. MDC yakainvaitwa kuPoland vakaramba, nokuti havade kuti matambudziko anosangana neZimbabwe agadziriswe, nokuti ivo vanonakidzwa nokuona ruzhinji ruchishungurudzika. Ndosaka vakaenda kunyika dzekumadokero vakandopema masanctions vachida kuti ikonomi yeZimbabwe ikaparara. Vanofunga kuti vanhu veZimbabwe vachamukira hurumende, but zvose izvozvo zviri kudi, zviri kurapa. MDC tinongoziva kuti iparty inongotaura isina mavhi 11. Manzwa apa vaakuti hanzi vamunyeza ndo vakanyengedza machechi ose kuti aungane, abva atiwo machechi aya achifambisa nyaya yeZANU-PF kungofungidzira kusina mavhi 11. Just like pavakaenda kukoti paya vakatadza kupruvha kuti vakabirwa, nekuti havana kungobvira vabirwa, ingori pati inongoita zvesuspicions and speculation zvisina evidence. ZANU-PF machechi are an independent entity. ZANU-PF is not a church, it's a political party. Machechi ari kuita zvaari kuita, hazvinei neZANU-PF izvozvo. Thank you.
Timbo batai ipapo, toda kumbotora muteereri. Hallo kola.
Hallo mayadi.
Aiwa, tiriwadi, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura naShuga, ndiri muSouth Africa.
Okay, makadi yenyu?
Aiwa, tiripo mwakadi wenyu. Ndine mashoko angu mashoma shoma, ndoda kunditaura, handina mashoko akawanda. Nhaurwa iripo ndeyekuti nyika yedu yaurayiwa nemasoja nemapurisa. Nekuti waMugabe pawakatora masoja vachimupuraya masoja nemapurisa, masoja vazhinji vacho masoja vana kunge vakaenda kuchikoro. Nemapurisa acho zvakare vazhinji vacho vana kunge vakaenda kuchikoro, vaingotorana pachiukama zviya zviya. Saka vanhu ivavo ndo vari kuti vakatengerwa doro, akatumira wozoenda unopfure munhu foshuwa munhu yaya anopfuura, nokuda kuti akakurira kumusha, kumusha kwavakakurira anga achipfudza mombe bvaangotorwa obva auya kuHarare. Haatombozivi kunyange kubhedi bhiriji haatombozivi munhu iwo. Saka munhu iyeye akangowana zvidiki diki zvaanowana akatumiwa kunzi ndonouraya munhu fushiwara kuti anouraya.
Ipapo regai timbokubatai muromo. Kola, muri kuona sei nyaya iyi yemakore 7 ndoyatanga tiinayo mugango? Tozotaura yedu zvemasoja rimwe zuva, imbotaura irimo mugango iyi.
Aiwa, nhau vaipo vawanza zvinzei kuti mutemo wedu isusu we5 years ndo watinoteerera kuti wamunangagwa wapinda pachigaro 5 years dzavo dzikakwana temo yavo yakwana ava votoenda kunozova papotoitwa maerection. Apa ivo vakuona kuti kuti wakaenda kumaerection vari kunyatsoziva kuti ndinokundiwa neNDC, hapana munhu wavachavafarira. Ndokusaka vakuda kuti vawedzere chi7 years tichiti pamberi.
Aiwa, tinotenda. Hanzvadzi, muve nezuva rakanaka. Chris, we have a caller there who's saying his name is Sugar. He says he feels, you know, he was first of all explaining that the situation in the country has been made worse by the soldiers who were employed by former President Robert Mugabe, the late president, because they were not, you know, educated. So I then redirected him to say, no, but we're talking about the issue of what the churches are proposing. So he says he still feels, you know, people should stick to the constitution, because he feels that the current government perhaps wants to have the second, you know, the 7 years to put in an extra 2 years to those that's, you know, the 5 years that's in the constitution.
Mm-hmm. Yes, marvelous. We are fast running out of time, and we'll ask Babu Mkandla ukuthi siphe lokugcina sesalelwe imizuzu emlitshwana nje.
Ngiyabonga Gandelo, marvelous labalalelayo. Eqinisweni ukuthi mbona ngathi sicine sibamba izinto eziningi laba enkulumeni namhlanje. Mina bengithi sikhuluma ngokuthi lokho umbono wamabandla ukuthi kulungiswe ulutho oluzabambeka. Wenze ukuthi lize lizinze liqhubekele phambili, kodwa besithi ngakuthatha iminyaka eyisikhombisa. Ngimalona lele elokuthi hayi lele iminyaka eyisikhombisa miningi kakhulu. Njalo kanti ingabe bayavuma laba bamabandla ezombusazwe umbeka bavumi. Mbonake ayisiko kumqoka. Umqoka ukuthi amabandla bazame ukuletha lawabo owabo umbono ukuthi kuyangathatha isikhathi esinganani ukubopha lokuthoba amanxeba la. Kodwa hayi isikhathi nxa iletha basichambile iminyaka eyisikhombisa leyo mina engakhulu. Kanti njalo nje vele iqiniseke ukuthi abantwana beZimbabwe bazaba segehena kuze kulungise udaba lolu. Ukuthi siyathanda mbayathandi akukho lapha mbelaphaya. Iqiniseke ukuthi abantu beZimbabwe bafuna ukwenyulwa, kwephulwa kulobu nzima abalabo. Njalo kubangelwa nguhulumende weZANU-PF onguye mina ngombono wami ongelazwelo. Ongananzeleli ukuthi abantu bayadubeka ukukholisa nje ukubusa kuphela. Kakuhlalwe phansi, kuzahlalwa phansi ekugcineni. Ngobana into zokukhetha lolu, nxa ukhetho lokho lusabanjwe iZANU-PF, akulanto ezaphuma. Kakulungiswe kuvunywe bafake ipressure, baze babuye etafuleni kukhulunywe, bake bameceleni labo. Ilizwe leli libanjwe ngabantu abazathatha isikhathana belungisa izinto. Siye ekhethweni oluzabambeka, oluzabe lulento. Hayi,
hey, sibongile kakhulu baba Mkandla, ube lobusuku obuhle.
Ah, Chris, you know, we don't have any extra time in this, you know, program that we have. So we'd like to thank Mr. Tawanda Jokora of the MDC USA and also Mr. Jones Musara of the ZANU-PF Canada, who were here as our guests. And also, I think we can thank Mr. Mkandla?
Yes, Mr. Tandeko Zinti Mkandla. He is an independent commentator, although he, of course, hobnobs with MDC. But in this case, I'm pretty sure he was representing his own views.
So, you know, to all those that were live streaming with us, we really thank you. And all those on all our three Facebook pages, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, would like to say have a pleasant weekend. And join us again next week on Monday, where we'll continue to speak about the issues that are facing the people in Zimbabwe. Have a lovely weekend. I'm Marvelous Mhlanganya Huye here in Washington.
Yes, like Marvelous said, we had in the show Tandeko Zinti Mkandla, an independent commentator. We also had Mr. Tawanda Jokora of the MDC here in the United States, and Mr. Jones Musara of ZANU-PF in Canada. Yes, they helped us discuss the issue of the 7 years that has been proposed by churches in Zimbabwe. That's it for tonight. My name is Chris Gande. Let's meet again, same time, same station, same frequencies. Good night.
Have a very good weekend. Bye-bye.